Mangwana ni akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechishanu gunyana 4/2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6,678. Meya veGutare Harare vatsva vanoti vanogona kushanda nemakanzura emapato akasiyana siyana mukugadzirisa zvinonetsa vagari veguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri nevatanhatu 206. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6,678. Nezuro vanhu vanoita makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava vashanu 5 vakachitapurirwa muZimbabwe. Makumi matatu nevana vakadzoka kubva kuSouth Africa uye umwe chete akadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevanomwe 37 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu 5,263. Meya veGutare Harare vatsva vaJacob Mafume vanoti vatotangidza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa vagari veguta reHarare. VaMafume vakasarudzwa kuti vave meya nemakanzura ebato reMDC Alliance mushure mokubviswa pachigaro kwevaimbova meya vaHabit Gomba. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vanokwanisa kushanda nevanhu vese nekuti kugara zvakanaka ndiko kunodiwa nevanhu vemapato ose. Vanoti vachashanda nevanhu vose vane chido chekugadzirisa zvinhu muguta reHarare.
Tatoda kukurumidza kugadzirisa inyaya dzemagariro evanhu, nyaya dzebudget redu rakarohwa nezviri kuitika kuekonomi uku putsirwa pasi. Toda kuti tinge tichiona kuti tiri kushandisa budget rakamira sei kuti tikwanise kuwana mvura, tikwanise kuwana fuel yekutora marara, tikwanise kupa vashandi mugove wakaenderana navo, nekukwanisa kuchengetedza zvanofanirwa kuchengetedzerwa maresidents.
Munoona sekuti mungakwanisa here kana takatara sekuti tinoona kuti Harare, guta reHarare ragara rina maproblems kwemakore akawanda. Munoona sekuti imimi mune mukana wokugadzirisa zvinhu here zvakatadzwa navamwe?
Tine mukana pane chiripo ndechekuti tinotarisa guta, toona kuti ndoo musha wedu, ndoo matinogara. Taisa musoro pamwepo, taisa musoro pamwembo, tichakwanisa kusimudzira guta kana kupangana mazano anoita kuti tinge tichiendera mberi seguta. Munguva ino yeCovid hakuna chinoshamisa chatichaita. Vamwe mazvikokota ebusiness akataura kuti 2020 igore rekuti tingorarama, igore rekuti tiyambuke, igore rekuti tinge takaoma hembe dzedu patichayambuka rwizi.
Munofunga kuti muchawana rutsigiro kwakakwana here kubva kuna mamwe mapato ari mukanzuru menyu?
Magariro emaresidensi haana mapato. Wese webato ripi anoda roti akanaka. Wese webato ripi anoda kuti mabhiza atorwe. Wese webato ripi anoda kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara. Nyaya dzemaresidensi inyaya dzatinongoona tega tichifamba kuti ichi choda kugadzirwa, ichi chinofanirwa kuitwa.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanorarama nekutengesera mumigwagwa pamwe nevamabhizimisi epakati nemadiki, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, rinoti riri kushushikana zvikuru nekukwidzwa kwemari dzemitero yamabhizimisi maduku kwakaitwa nekanzuro yeguta reHarare. Sangano iri rinotiwo kanzuro yeHarare haina kutanga yagara pasi nevamabhizimisi vacho. Mukuru waVISET vaSamuel Wadzai vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvinozivikanwa kuti kune vamabhizimisi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vasina kwavanowana mari yekuti vabhadhare mitero iyi. Kanzuro yeHarare yazivisa kuti kutanga mwedzi uno mitero yemabhizimisi anotengesa zvinhu inenge yave madhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvishanu nemazana maviri ane makumi manomwe nematatu, kana kuti $55,273. Resenisi yevanotengesa zvinhu pamwe nevezvigayo rave kuita madhora emunyika zviuru gumi nemazana matatu ane makumi mashanu nerimwe, $10,351 pagore. Marezenzi emabhawa, manite club nevanotengesa doro kana kuti mabottle store akwidzwawo kuenda pamadhora emunyika zviuru makumi matatu nezana rimwe nemakumi mashanu nemanomwe, $30,157 pagore. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vakabvuma kuti kanzuro yavo yakakwidza mitero iyi. Ngati ndwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navawadzai pamusoro penyaya iyi.
Tirikunyunyuta nekukwidzwa kwemitero iyi. Mukatarisa mapesendeji achona makwidzirwo ayaita vashoma vanogona kukwanisa kubhadhara mari idzi. Saka isusu seboka reVISET tirikunyunyuta kuti mari dzacho dzakawandisa. Takatarisa kuti vanhu tirikubva mudenda iri enda risati ratopera denda reCovid. Saka bhizinesi ranga riri slow. Saka mari dzakawandisa idzi ndomaonera tiri kuzviita ndochekutanga. Chechipiri, tiri kuti isusu deno panga pakawanika mukana yekuti vanhu vataurirane kuburikidza nemaconsultations kuti mari idzi dziri kupegwa dzinoita here, vanhu vanodziona dzakamira sei. Zvino decisioni yakangoitwa pasinawo kumbonzwawo divi remainformal traders nedivi revagari vemuHarare nemasmall businesses kuti zvakamira sei. Saka tiri kunyunyuta nekuti zvinhu zviende mberi vanhu vanofanira kutaurirana tichiwirirana kuti mapurize okwidzwa sei.
Kunyunyuta kwamuri kuita uku matimasvitsawo here kukanzuro yeHarare nyunyuto yenyu iyoyo?
Taisvitsa tataura nevemamakets department remamakets tavazivisa chinyunyuto chedu kuti mari idzi dzakawandisa. Tiri kutarisira kuti kana pakawanika mukana tichaenda kundoita nhaurirano navo sezvo iririro basa ravo remamakets kugara pasi nemainformal traders tichiwirirana mitengo inogona kuiswa mumamaketsu. Chero ivo vemasmall business chaivo hapana munhu asiri kuchema nekuwanda kwakaita mari dzaparuwaidzi.
Mari idzi munofanira kutariswa kudzibhadhara kutanga riini?
Dzaitonzi kutanga mwedzi uyo rino watapinpo uyu ndo padziri kutanga kunge dzichifanira kunge dzibhadhara.
Tichitarisawo remangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe panyaya yakafanana naiyoyi nekanzuro?
Tinokurudzira kanzuro kuti pese pavanenge vaita madecisions akakosha seiwaya ngavagare pasi nemaboka akaita seedu yeVISET nemamwe tichipavo maonero edu pakukwidzwa kwemitengo iyi, nokuti tinoziva kuti mamembers edu anenge achikwanisa kusvika pakaita sei. Kuti kanzuro irambe ichishanda ichikopareta hunge vachiwana matex iwaya uye unge pane vanhu vanokwanisa kunge vachibatara michero idzo dzidzi. Saka vanhu vese vakatadza kubatara zvotoreva service delivery yatirikuda iyoyo haichakwanisika. Saka tichienda mberi ngatigare pasi tisangoparura mitengo tisina kugara pasi nevanhu vacho vanofanira kunge vachibatara mitengo yacho.
Avo vange vari mukuru wevhiseti vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revatyairi vanoenda kune dzimwe nyika nemabhazi magonyeti nevanovabatsira reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUDAC rinoti vari kushishikana zvikuru nemutemo mutsva wavanoti wadzikwa paboda rechirundu nehurumende yeZambia. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Mugarananga vaudza Studio 7 kuti vatyairi havakwanisi kuwana mari yekuongororwa kana vaine coronavirus kana kuti kwete, sezvo vasingatambiri mari yakawanda. Vanoti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire mukutaura nehurumende yeZambia nekuti vatyairi ava vari kuita basa rinobatsira mune zveupfumi hwenyika.
Tiri kushushikana zvikuru nemubumbiro rataona rakanyorwa pachirundu. Madrivers ari kucomplaina matruck drivers kuti zvaakunzi driver wese anofanira kunge achicrossa border aine certificate rekuratidza kuti akatestwa munyika make kuti haana coronavirus. Hazvina kuipa kutestwa. Nyuto yedu yapa kuti driver anotambira mari kuti atestwe mari atestwe test iyoyo inosvika 18 US. Driver awane mari yakadaro anewana kupi?
Asika kuedza kuchengetedza utano hwenyu nehwavanhu vese.
Driver ari kutambira 3000 US, less than 25 US ndo mari ari kutambira. Kuti awane mari yekunotestwa kuti azokurosa haana. Kutobuda basa kutotadza kufamba. Facilitation of trade yakutokanganiswa nekuti pachamira madrivers vasina mari yekutora macertificate aya ecovid pachaita basa.
Saka munoda kuti zvitwe sei?
Tikutarisira kuti kana zvanzi zvakuitwa, maemployers ngavabhadharire madrivers covid testing fee, vovabhadharira nokuti driver haana mari. Kana pasina izvozvo tirikukumbira kuti SADC igare pasi yoona kuti kufamba kwemarori kuenda kuCongo kuenda kuZambia voona kuti driver oitwa sei, vasaite solution inosanganisira driver nekuti driver ane matambudziko. Ndosaka muchizoona driver achifamba achitakura vanhu mari ishoma. Saka tichikukumbira seunion kuti vedwe madrivers havana mari, varungu kana kuti maemployers ngavabhadharire vashandi vavo mari yakadai. Tichaenda futi kuNEC tichinotaura nyaya iyoyi. Ndo nyaya yatirikukumbira even nehurumende yedu. Tinotenda kushanda kwatiri kuita tese neministry of transport negovernment. Tikukumbira zvakare kuti vatarisise nyaya iyoyi yemadrivers kuti havana mari yekutestwa nekuti imwe nguva akatestwa anogona kutora dzirizei zvobva hanzi futi yatikuteste. Hationi futi kubatsira kwazvo neimwe nguva. Certificate iroro rinogona kutestwa iko zvino, driver atestwa, but pamberi apo osangana nemunhu ane corona atoonayo. Saka certificate iri rinoshanda chii? Vanhu ngavangoramba vachingotestwa zvavanga vachiitwa kuma entry points, vachiitwa rapid testing.
Imini nesangano renyu makambotaura nehurumende here, sezvo uyu uri mutemo wakadzikwa neimwe nyika munyika mayo?
Izvozvi nyaya iyoyi tatotanga kutoisanasi kutaura navo, but asati tasvika pari congrete tatosetupo imi nekuti kuri kure nyaya iyoyi. Saka ndingati tati taita an official communication, but tasetupo imi nekuti tivaone pamusoro penyaya iyoyo. But chiripo ndechekuti right now news dziripo ndechekuti Zambian authority yanamira kuti matruck drivers kana achicrossa border anofanira kunge aine certificate yeCovid. Ichokwadi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Mugarananga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Heraldi rinoti kubva musi wesvondo mapurisa akabata akatora zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9000 zvemotikari dzinosanganisa matekisi, makombi nedzimwe dzakange dzichitakura vanhu dzichityora mitemo yekudzivirirwa kupararira kwecoronavirus. parizvino kambani yezupko ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu. Zimlife.com inoti mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vatimo Okonen vanoti havaoni mubatanidzo wawe nyika uyu uchienderera mberi nekupa mari yorubatsiro kuhurumende yeZimbabwe pamusoro peuori uye kuti zvinhu hazvisi kubatwa zvakanaka munyika. MuNewsday mune nyaya inoti mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanoti nhumwa dzavo dzichadzokera kuZimbabwe nekukurumidza uko vachanoita hurukuro navanhu vese vane chekuita nemafambiro ari kuita zvinhu munyika kuti South Africa inyatsonzwisisa mamiriro akaita zvinhu uye nepfungwa dzevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 ana mukoma Jonga naana mukoma Hwanda apo ana Sisi Mavela Sinhlanga yauye nevamwe vose vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7 havana mubhadi awa akawa zvavo izvi zvaanondotaura zvekurotomoka izvozvii zvikaizvi ngausade kutitaurire zviro zvikashandi chiro tanzi matare muZimbabwe akazvimirira chichichichi. Ngausati taure zviro zvikashandi chiro wakudo kudo kunyepe kudo kutaure kuti hazi paiye akazvimirira apa nhasi unoni kuti anhu azozingaaburitse nenyaya yeSouth Africa iri kutumire nhume dzayo muZimbabwe umo. Ngausati taure zviro zvikashandi chiro mubati ngauziye zvokugare pasi mubati atidi anhu anouye kuvhurumuka paStudio 7 apa kuti taurire zviro zvikashandi chiro ende musaunza anhu akaita sana mugwadi anotaure zviro zvinotorwadze mwoyo zviro zvinonyangadza zviro anhu anga akagariswa mijeri nguva yese nechi aigarisirwemo chacho hatitochioni kuti aigarisirwi nhasi uno wobudiswa wotozi kwai hoporichinononga kuti abve kushandise zviro zvakwe zvinomuita kuti basa rioneke ende mberi nekuti uone kuwanawo mari yekuti uone kuraramise mhuri dzako. Mugwadi ngausade kuti taurire zviro zvisikashandi chiro ngaunyarare zviro ndatenda hangu ndina Amos Moto.
Mamukase vashamarari veStudio 7 nevatereri veStudio 7, ini chikumbiro changu ndechekuti dai mandisitirawo mashoko awo kana kuti kune vanhu vangakwanisa kusvitsa mashoko awo kuna Hope Chimono navangari Vhume kuti please vasagara vasina kuenda kuchipatara kunochekwa. Ngavaende kuchipatara vanotarirwa nemadhokta mumbiri wavo kuti havana here chikafu chavakadya chisiri right. Please ndokumbirisisa please. Ya mukagona kundisvitsira meseji kwavari munenge mandigonera chaiko chaiko ndini pamberengwa apo panyamondo.
Mangwana nakanaka vashamarari veStudio 7. Mangwana nakanaka zvakare kuvateereri veStudio 7. Zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg. Ndichidawo kutaura pamusoro penyaya yatinogara tichinzwa. Zvichinzi Zimbabwe inoda chokwadi kuti inde mberi. Hatidi kuudzana nhema kuti Zimbabwe inde mberi. Ndinoziva kuchinzi vahanzi nyanzvi dzezvematongerwo enyika vari kuti ngakuitwe nhaurirano kuti nyika igoenda mberi. Ipapo kutotangira kutova nenhema because nhaurirano dzakatanga kare inova inonzi Pollard hapana chayakabudisa. Nhaurirano dzinacha dzinobudisa munyika yeZimbabwe chinongodiwa kutaura nachokwadi kuti vamunangagwa itai nhaurirano nemunhu mumwe chete Nelson Chamisa noti kuswere muchikokoeredzana nevanhu vamunoti vai tichere DB muchiziva kuti vanhu ivava havana mombe. Havauyi kuzochera DB racho nokuti havana mombe dzacho. Taurai nemunhu ane mombe ave kuzochera DB. Saka munhu ane mombe ndiNelson Chamisa tokumbira vati vacho vanozviti ndiwo nyanzvi dzemaoni dzezvematongero enyika vataure chokwadi ngoti vamunangagarai pasi navaNelson Chamisa mutaura nemuri 2 nyika inde mberi simbu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti nyika yavo haisi kuzoshanda nedzimwe nyika mukutsvaga mushonga wekudzivirira chirwere cheCOVID-19. VaTrump vanoti havasi kuzobvumira izvi nekuti nyika idzi dziri kushanda neWorld Health Organization. Muna chikunguru gore rino, Amerika yakazivisa kuti ichacheka hukama ne World Health Organization musi wa16 chikunguru gore rinouya 2021. Nyanzi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti izvi hazvina zvazvinobatsira sezvo kudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika zvikuru mune zvemabhizimisi kuchakanganiswa zvikuru. Vanoti vaTrump vanyanya kupinza zvematongero enyika munyaya dzezveutano.
Tinoona sekuti izvi zvinoitwa ne kufunga kwematongerwe enyika chekutanga. VaTrump vari kuziya kuti muno muAmerica tine macandidate vaccine ari kuratidza kuti achabudirira, saka vada kuita iya inonzi race to be first, kureva kuti vada kuita iwo kutanga kuti tabudisa isusu mushonga unobatsira kana nhomba inobatsira. Uye havadi kuti nhomba iyoyo izonge iri pasi pemubatanidzwa wenyika dzese, nekuti zvinobva zvarakidza sekuti havasiriwo number one. VaTrump vane policy kana kuti vane donzo ravakatara rekuti America first kana kuti America pambiri, kureva kuti vanoda kuti America ive ndiyo inotungamirira zvinhu zvese, uye haidi kubatana, haidi kuitirwa madecision nemamwe mapoka akasakana nembatanidzwa wenyika dzese weUnited Nations munova ndimo munowanikwa World Health Organization. Uye kana takatarisawo zvakare zviri kuenda nezvematongerwo enyika munomu, kuti tiri kuziya kuti mumwedzi wambudzi musi wa3 ndo pane maelections munomu, saka vaTrump havadi kuonekwa vachiita sekuti vabatsirwa nedzimwe nyika pane nyaya yavari kushorwa zvikuru yekutadza kunyatsoburisa gwara reutungamiriri kuti COVID-19 yorwiswa sei munomu America. Vada kuti vamire vachirakidza kuti ivo ndovaita madecisions aita kuti COVID izogadziriswa muno munyika, kutanga kunyaya yenhomba kunational response nezvimwe zvese. Havadi kunge vachizonza nepasina dzimwe nyika dzakavabatsira. Ndo maonero atiri kuita.
Inini vanhu vari mune zveutano munofungei nedanho ratorwa iri?
Izvi zvinoshoreka zvikuru, nekuti COVID haina maboundary, haiziye miganhu yenyika. Kunyangwe tomboti America yabuda nemavaccine ayo yega, even iwo matatu atakatarisana nawo phase 3 atomboti ese ashanda. Kunyangwe zvikaitika izvozvo, zvinoreva chete kuti mishonga inenge ichishandiswa muno muAmerica isiri kudistributwa ikwali kana kuti zvakaenderana kana zvakaenzana zvichitariswa neuwandu kana neexposure kana kuti neriski yatiri kuona kunyika dzakasiyana-siyana. Zvinoreva kuti iyo America inenge yazvivharira muno muchizarira, nekuti vanhu vayo vanenge vapiwa nhombai vanenge vasingakwanisi kuzobuda muno munyika vachienda kune dzimwe nyika, nekuti kune high risk. Ivowo maAmerica kuti vaende ikoko zvinenge zvaakunetsa.
Kunze kwezveutano, izvi pane zvazvinoita here kunyaya dzezvekutengeserana nekudzidzana nedzimwe nyika?
Kuti upfumi hweAmerica husimuke, ikonomi yeAmerica isimuke, kana kuti zvinoenderana neglobal economy. Saka global economy haikwanisi kusimuka pasi rese kana nyaya yeCovid isina kugadziriswa pasi rese. Semuenzaniso, America inodyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika mune zvinhu zvakawanda. Saka nyika idzodzo kana dzikatadza kusupplya maproducts kana maraw materials anodiwa neAmerica kuti industry muno irambe ichifamba, zvinoreva kuti ikokoko kana kune malockdown, nyika idzodzo hadzikwanisi kusupplya zvinodiwa neAmerica kuti economy isimukire. Zvinoreva kuti vaAmerica vaTrump vazvipfuura mutsoka, azvina maturo zvirikuitwa navaTrump nekuti iri dambudziko rakabata nyika yese ndosaka ichinzi a global health emergency.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kwapa kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu kunyanya vanorarama neurema. Iri ndiro rimwe dambudziko rasangana nechimwe chikwata chemagitare chekwamutare chinonzi Unique Giants chinoti chave kuremerwa sezvo pasina kwekuita mitambo. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Chikwata che Unique Giants chave nemakore anopfuura gumi chaumbwa uye mushure chaizikanwa nekuti Zimbabwe Clay Sounds. Imwe nhengo yechikwata ichi vatemba kupfembudu vanoti denda recovid-19 rakavhiringa urongwa hwaive nahwo hwekuita mitambo munzvimbo dzakasiyana siyana vachiwana choviri.
Chirwere chicharamba chativharira mudzimba zvokuti kuti tibude tichigonawo kuti nyange pangaita vane mainstruments avo tikweretewo tichidi tichiita mashozi tabva tangovharirwa zvokuti hapana zvatinokwanisa kuita. Chatotidzorera mumashure urongwa hwedu.
Vakufembudu vanoti vaona kuti vavhiringwa nekunze kwechirwere chekorona vakabva varonga kuimba nezvacho vachiyambira vanhu varombatanidzwa nezvimwe zvikwata zvishanu zvemamutare zvinoridza musambo wesungura.
Takangofunga kuti tine vamwe tikati ngatibatane vakomana tipo shoko rekubatsirana nevamwe kuti tingakwanisa kuchinzvenga sei chirwere ichocho chisati uraya. Ngatipei shoko kunyika tobva tangobatanawo semabhendi emuno mamutare.
Vapo Power Mavhunda, imwe nhengo yechikwata cheUnique Giants. Mavhunda vanoti chikwata chavo hachizati chave nezvakavakwanira kuti vakwanise kumira voga, saka mumashure umu mumwe mishina yekuridza vaihaya.
Iwayo maspeakers iwayo, magitars nemashoma hedu. Takamboita rimwe damba rifu ratakaitira kuHarare rainzi Tombodyawo, asi nenyaya yekuti takanga tisina zvakakwana taishandisa gitari 1 kupractisa kuti vamwe vachiridza nemuromo umwe akabata gitari umwe zvombochinjawo pawo mumwe.
Mumwe chikwata cheUnique Giants vaGodfrey Kufembudu vanochema chema nenyaya yekusawana vanovasimudzira pamimhanzi yavo pakuita mitambo.
Kudai kune vanokwanisa kungotisimudzirawo kunyange vane nzvimbo dzinokwanisa kuridzirwawo tinotouya tichitoridzawo sezvinongoita vamwe vaimbi zvisinei nekuti tino vanhu vakaremara vari muchikwata medu tinotongobata basa semabatiro anoitawo vamwe sandongoti even mapromoters dei vangotionawo.
Chikwata cheUnique Giants chakashandidzana nezvimwe zvikwata zvinoti Two Keys yavaLamic Mutero, vamusara nei Express yavashupi kurwaisimba, Mutare Sounds yavaCustom Mukombezi okwesera Simba nenyasha yavaElite Oliver pakutsikisa mumanzi COVID-19. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Zvongwe diapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere 6678. Meya veguta reHarare vatsva vanoti vanogona kushanda nemakanzura emapota akasiyana-siyana mukugadzirisa zvinonetsa vagari veguta iri. Tasvika kumagumo muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.